ndatiza kugawanda inini diri chiremba mushanda kwa hospital mushanda ne vana vanara vane kutachwa na HIV akakwanisa kudzidza kuti ma organization ano achishanda asi asina chinangwa chekuunganidza yatingati maprofits angararama sei au sustainable they can be run. Takadzidza zvakawanda kubva kuma disability associations ari muNew York akaita selifestyles kuti vari kusustaina sei basa ravo ravanenge vachiita. Saka chikuru chandakadzidza ndechekuti tingaita sei kuti mabasa ema non-profits arambe ari sustainable.
Ndingati ndadzidza zvakawanda zvataura mukumai kuti masangano anomirira kudzidza vanhu anofanira kuva ne a life anofanira kuita breathe and issues of sustainability. And also ndakawana chance yekuti ndiendewo kuma masangano anoonawo kudzidza vanhu aya maissues andoti kana tadzokera kuZimbabwe ano overcloudwa nemaissues kaita secivil and political rights anowano ariyo demonate muZimbabwe. But pane kodzero dzevana maje dzinenge dzinge dziri kuramba dzidzikirirwa because hapana attention yakanyewanda iri kuZimbabwe. Saka ndakakwanisa kuwanawo kuenda kumakodzero masangano ari kunyuwa and ndakakwanisa kuwatadzwa nemaloya makuru chaiwo emunyuwa anomirira kodzero dzevana. Ndakakwanisa futi kuenda kumajere unoona kuti iyo system yavo yekumajere inova inonetsawo futi kuZimbabwe kuti majere awo anombovafambisa sei.